Vamwe vevaisa mapepa avo kuda kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vanosanganisira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutungamiriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa, vaimbo vakubato reZANU-PF vaSevi Yakasukuwere, vaDouglas Monzora veMDCT, vaLove Momadukwu veNational Constitutional Assembly, mozva reLinda Masarira vebato reLead vaendesa mapepa avo asi vange vachiti vari kutsvaga mari yekuwedzera kuti isvike pazviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica zviri kudiwa kana kuti mari imwe cheteyo mumadhora emunyika pamutengo wekumabhanga. Vachitaura kudare pamusoro remapondera building pange pachiitirwa urongwa uhu, vaMnangagwa vati vari kufara nezvavaona.
So I came over here to honor the work that they are doing and to show that I submit myself to the constitutional process. And I've been told that my papers have gone through very well. And so far, I understand that so many citizens who are standing for the presidential post.
Ndinofanira kuremekedza zviri kuitwa, saka ndauya kuratidza kuti ndoteedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika uye ndanzwa kuti kune vane chitsama vari kukwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika.
Vachitaurawo nevatori venhau, mutungamiriri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vati vari kutarisira kukunda zvine mutsindo.
The change season is upon us. This is the time. Victory is certain. Victory is obvious. And of course, it's all victory around.
Tiri kufara kuti Zimbabwe itsva iri kuuya. Hazvigoni kuti Zimbabwe irambe iri zvairi. Shanduko iri kuuya. Tine idi rekuti tinokunda.
Mutungamiriri webato rinopikisa reLabour Economist and African Democrats muzvare Linda Masarira vati vachiri kutsvaga mari.
Nemari idzi dzakawandisa kudai, tinongosiya vane mari nembavha vachienda kunotimirira isusu, kutsvagogoda kuramba vachizadza homwe dzavo nekuita kuti zvinhu zvisatinakire isu varombo. Saka zvakatikosera kuti isu varombo tigone kunoramba tichivakidzira kuti tinodawo zvinhu zvinoita kuti varombo vakwanisewo kumira mune zvematongerwenyu.
Tabatowo vamwe vati vari kukukwidza musarudzo idzi vachimirira bato reNCA muzvinafundo Love Momadukwu. Vamwe vange vari kunetsikana nenyaya yekubhadhira marinda amai Elizabeth Valerio vebato reUnited Zimbabwe Alliance vange vachiti mari yavo yanzi haisi kukwana. Vari kutungamirira bato rethe UANC Dr Gwinyai Muzorewa vari kuda kukukwidzawo musarudzo dzemutungamiriri wenyika vati vange vasina masignature akakwana. Mudare reParliament vaAlan Makama vaikwikwidzana navatenda ibiti ndivo vabudirira kuisa mapepa kuTriple C kuti vamirire Harare East, vachitiwo donzvo ravo guru vakapinda nderekuona kuti mugwagwa yagadzirwa munyika. Hatina kukwanisa kubata vabiti kuti tinzwe divi ravo. VaSpencer Machangara vebato reZANU-PF vari kuzokwikwidza kuchitungwiza North senhengo yedare reHouse of Assembly vati bato ravo rinoda kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevashi.
Bato riri reZANU-PF rinochema rinoteerera zvichemo zvevanhu, rinogadzirisa maproblems evanhu. Maona maconstituency ese especially Harare inoiyi aurayiwa neopposition, haina chaitira vanhu, marodzi zvese hazvinaumira musha maconstituency. Saka isusu veZANU-PF tinoteerera zvichemo zvevanhu, tokutarisira kuti patinopinda togadzirisa matambudziko evanhu.
Amai Dorothy Matsika avo vari kuda kukwikwidza musarudzo dzedare reParamende kukuwadzana East pasi pebato rethe Freedom of Rights Under Sovereign kana kuti Forus vaudza Studio 7 kuti vakwanisa kuisa mapepa avo pasina dambudziko. Kumashingo Eben kwamboita kukandirana makobvu nematete pakati pevari kutsigira meya weguta iri vari nhengo yeTriple C vaColin Maboke nevari kutsigira gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMartin Mureri avo vakadomwa nebato iri kukukwidza musarudzo. VaMaboke vaudza Studio 7 kuti vave kukukwidza vakazvimiririra. Hatina kukwanisa kubata vari kumirira ZANU-PF waWellington Mawende sezvo vange vasiri kudairira nharembozha yavo. kuchinoi vatsigiri veZANU-PF vambonetsana vamwe vachiramba vakasarudzwa nebato. Dare renomination court ragarawo matunhu ose munyika. Pari zvino vanhu vachiri vakamirira kuti mapepa vatambirwe sezvo paine vamwe vanga vaine matambudziko zvikuru emari nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.